Nimi fakure
Loda kuyambu kasha kaita chuma
Vashitaura nasi apo vanga vachishanyira umuri dzevanhu vakafa nechirwere chekorera muchegutu vamudziri vakurudzira zvikuru nhengo dzavo kuti dzibatane kuitira kuti dzikunde musarudzo dzegore rino vamudziri vati bato rezanu PF rakatoparara kare sezvo nhengo dzaro dziri kuuya mumusasa mukuru weMDC
vamwe vese vari kudzodzera kusaidi varoda kutouya kwatiri totovavhurirawo big tent kuti vatisedze saka zvinodiwa kuti tizive kuti tiri kudhila nevanhu vakaparara izvo ngarichibatanai tonzwisana tombobvamu kana une faction yawakapinda budamo kuite zvemusangano
asi patabvunza vamudzuri kuti sei nhengo dzemubatanidzwa weMDC Alliance dzava kutungana vamudzuri vati kusawirana kuri kuitika kuHarare East kuri kukonzerwa nekupesana kuri mubato ravo vamudzuri vati vakaudzwa navaobet gutu kuti havasi ivo vakafambisa mashoko ekuti vari kuda kukwikwidza munzvimbo yeHarare East
vanhu muri kukonzendrita nezvinhu zviri kubuda paWhatsApp ndakatotaura navagutu vaitaura kuti havasivo vakaisa zvimaposta zviya saka kune vanhu vaakutopindirawo vari kubva kunze vari kurwisanisa vanhu zvinhu zvese zviya izvi zvinotaurika hazvina kana problemu nekuti hazvidzisiki panongoita vanhu akamboita rimwe soko vanhu vari kuwanza pamawhatsapp dzimwe vachitokrieterana zvinhu zvakaipa saka ndaachitaura nyaya yewhatsappa kuti iri kukanganisa vachitukana
zvinonzi nzvimbo yeHarare East yakapiwa kuti imiririrwe musarudzo nenhengo yebato rePeople's Democratic Party inotungamirirwa navatendai Biti pasi peurongwa hwechibvumirano chemubatanidzwa wemapato bato ravabiti ndiro rinosarudza munhu waro anokodzera kunge achimirira MDC Alliance musarudzo yemuHarare East vachitaura pamusangano wavaitira pane imwe imba yenhengo yavo muchegutu sachigaro weMDC vaMorgan Komichi vati nhengo dzose dziri mubatanidzwa dzakakosha nekuti pane zvadzinounza mumubatanidzwa uyu
zanondonga toda vhoti yemandau as a block
vana sisofolera vana musariri vavo tikati mutapa
vangoti hati vhoterei save ndonga yose inodini
zvino kana mukatuma Komichi
kokwedu kukanyi wedu uripi ndo strength yavo yatisina
panyaya yechirwere chekorera vamudzuri vati hurumende iripo iri kutadza kupa mari kumakanzuru inoita zvikamu zvishanu kubva muzana pabhajeti ravo izvi zvinotsigirwa nachiremba mukuru anoona nezvirwere zvinotapuriranwa mudunhu rematonaland west vablessing masocha vanoti mararamiro evanhu haasi kushanduka kubvira pakamboita chirwere chekorera mugore ra2008 na2009 apo vanhu makumi matatu nevanomwe vakafa muchegutu vanhu vana vafa muchegutu kubva musi wa8 ndira kusvika pari zvino uye vamwe makumi mapfumbamwe vakarapwa mwedzi uno mushure mekurwara nechirwere chekorera ndakamirira studio 7 muchegutu ndini Arthur Chiguriwa.